Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ipakati pokufamba tichakarutsigiro ticharudishoo vanoridzi motokari, mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matiegasi vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu, vakatora makii emarori akwanisa 15.
Mapurisa mugweru nezuro akasunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varayiridzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka.
Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi, asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kubasa. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mugweru akasunga nezuro vanhu vazhinji mushure mokuvhiringa kutsvaka rutsigiro kwavaita nebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwikwidza kuva mumiriri webato iri muparamende, vaudza Studio 7 kuti vatsigiri vebato ravo vakanga vachityaira motikari dzavo vachitsvaga rutsigiro apo mapurisa akavavhiringa ndokutora makii emotikari 15 pamwe nekusunga vatyairi 15 vakanovharirwa kukamba yeGweru Central, vamwe vakavharirwa kukamba yeMkoba 1. Tabata vachibaya kuti tinzwe zvizhinji.
Muzuva rane zuro tanga tichitenderera musha weMukomba tiine dzimotikari tichiti ainonziyo pachirungu rodhisho tichitsvaka rutsigiro sezvo tiri panguva yekutsvaka rutsigiro takanangana nemabi election ariko musha wa26 March. Tatenderera musha wese weMukomba tine dzimotikari dzingaisvika kuma70. Tiri pakati pokufamba tichitsvaka rutsigiro tichitarodhisho vanori dzimotikari, mapurisa auya akapakatira zvombo zvinosanganisira maAK-47 vaine matiegasi vaine imbwa dziya dzavanoshandisa vachirumisa vanhu, vakatora makii emarori akwanisa 15 vakasunga madhiraivha emarori ivavo 15. Chinondinetsa mukoma Tanonoka Wande ndechekuti zano painenge ichitsvaka rutsigiro masvondo matatu adarikawo vaida kunge vachimiririra bato ravo rezano iri rapera iri vaitsvaka rutsigiro vachiita marodhi show vachiimba vachiburuka vachitamba vachidini. Hatina kumbo namapurisa achivavhiringidza kuita zvose izvozvo. Ndazobvunza Dispo kuti kochanechachii, Dispo anondiudza kuti unlawful gathering. Ndikavabvunza kuti what is the definition of unlawful gathering? Unlawful gathering zvinomboreveiko? Zvinoreva here kuti vanhu vari mudzimotikari vari kufamba havari mumotikari dzavo vachitengesa bhiza ravo vari mudzimotikari dzavo is unlawful gathering pakudii? Saka munhu wese kana vanhu vakafamba vari mudzimotikari vari mumarori vachibva kumabasa kwavo zvaakunzi here unlawful gathering? So zvinhu zvinoene vanhu vakatidzinda kuparamenda zvisiri pamutemo nhasi unoyi taakutsvaka rutsigiro wavakuvhunduka. Chinoita kuti vatidzivise kukambena chii ive ringoi kutsvaka mavhotsi denga rirali yatanga takaita nezuro tisina kuzivisa mapurisa taita ai vazvinonzvikwa. Vanhu vari mudzimotikari vanofamba nedzimotikari hazvigoni kunga dzirodhi sho iye anlofu gathering.
Saka vakasukwa ava varipi? Vabudiswa here kana kuti vachakavharirwa?
Havana kubudisa wakafaridwa pa mkubwa wa police station wakafaridwa ku Gwesendra. Ini wada kunditora pa mbapa angu pandada Afrika maita kangu watu wako mwada kuinda na unari buwedu kupi tuto utisungu pasi mbato kukambina sakari kukambina tisina MP wedu saa kutala kudai foo wakasungwa ni zuru wakafaridwa mba mkubwa wa police station wakafaridwa pa Gwesendra. Mukoma tangu kawande, andiwele tinga tisara zuzwe zaka jikamu nyika. Kana mangu mapate, ajifisha ukambina. Kana mutemo, usisa nisa jizu, uyudo kama inini, uyudo kama ikuru, afisha mbisa kama.
Saka, mwita sene nyaya yivachubaya?
Ta, zivisa, gwitaredu, wano zwari jina ushidawa nyika, doi waku fambira nyazacho, asi isu, mukoma tangu kawande, atisu nisi ukutakaruti gironi zanu, atisa nisema purisa. Mapulisa wana mayangu wana mosa. Wani 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 tuwa kukwe indaya munu mbisa wano warusikambe nina muri ya lao. Nuna wakushita kima sita taishikambe nina muri ya lao. Pasina mbili shunga. Shungori pisifu wawamu zimotikai. So mapulisa wangu tuwa kutingwe indai. Iyo mapulisa wano zamutima zati ya tutunga isi. Wana wana mosa wani wapa. Nuta honga chivo alofu gazari mularu mutikai. Saka wani wee sofama ni zimotikari munu mnika. Wafana kusungwa lukuti wani kakwa wani wani mutikai. Iyo mapulisa Pulisa acho, angari mutikari. Wakaka sikirele zembewa. Sakanga itorofu kifele. Zakari alofu gazari.
Asi hapana kakubazwa.
Palua sunga hapanga saka kwa zalu kutitawona. Na pulisa mamu. Walungu teofa zila zwa churuwa nizi mbuma. Paulo wane mbume na pulisa hundu kuwaya. Saka chitawona gwitare ndu inas. Rainda kuma sales. Ipa mkwebo wane. Rainda kuma sales. Yiku mgwesendra. Wekipa kutifiza. Vani wakuwana ndayapi asi.
Abo vange vari murongi wemisangano mubato reCitizens Coalition for Change va Amos Chibaya vari parunhare kugweru ne Studio 7. Tatadza kubata mutauriri weZANU-PF nemutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands Assistant Inspector Emmanuel Mahoko sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisingadavirwi. Zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi muvhuro asi mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti nhengo dzavo hadzisi kuenda kuzvikoro zvadzo nekuti havana mari yekushandisa kuenda kubasa. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti varayiridzi vakabvumirana kuti havasi kuzoenda kuzvikoro zvavo sezvo vasina mari. Dr. Jovati hurumende yakatambisa nguva zhinji ichirega kuita hurukuro nevarayiridzi asi zvino varayiridzi havachasuduruki kusvika zvinonetsa varayiridzi zvagadziriswa.
Zuva ranhasi izuva rokusuwisa, izuva rinotsamwisa. Zvikoro zvinovhurwa zvakavharwa. Varayiridzi vaida zvikuru kwazvo kuti zvikoro zvivhurwe mune zvakanaka. Asi pane zvinhu zvishanu zvapa kuti zvikoro zvivhure zvakavharwa.
Zvishanu izvi ndezvipi, Dr. Joe?
Chokutanga ndechokuti kuti zvikoro zvivhure mune zvakanaka, varayiridzi vanofanira kunge vane mari yokuti vakwanise kuenda kuzvikoro kwavanodzidzisa muZimbabwe mese vachitravhela vachibva kumisha yavo. Chechipiri, vabereki, zvinoinkludhawona varayiridzi, vanofanira kunge vakwanisa kubhadharira vana vavo school fees zvokuti vanavo vachienda kuchikoro kunodzidza. Chechitatu, panofanira kunge pane nhaurirano dzamandorokwati pakati pavarayiridzi nehurumende. Asi zvatinongoziva kuti hurumende yanga ichiita chamuhwande muhwande navarayiridzi ichiramba kuti itaurirane navarayiridzi, zvinonzi pachirungu evasive and elusive attempt nehurumende. Chimwe chechina ndochokuti iyo varayiridzi vanofanira kunge vachinzwawo manyukunyuku okuti vaende kunodzidzisa kuchikoro maisho kwazvo nyemba kutsvadzarungwa, chinonzi pachirungu intrinsic motivation. tichitaura vanyori vamwe kana magugudira anonzwa na Maslow. Chekupedzisira, hurumende inofanira kunge ichikoshesawo health and safety zavarairidzi vana vechikoro ne ancillary staff. Zvatinoona ndezvekuti murairidzi uri panguva yakaoma ya Simon Chimbedu, munhu akatambira 19,000 umu muzvikoro, mari dziri kudiwa dzakaapprovewa nehurumende mumaboarding school dzaakusvika ma190,000. Saka hationi zvichibhalansa, tinoona zvakakurira kumusoro setsvimbo zvichipa kuti murairidzi upenyu hwake huome zvikuru, nhamo ichitamba wishu achinunga svose nomuromo.
Saka Dr. Joe, varairidzi vanotii nenyaya iyi?
Varairidzi vese muZimbabwe vakabvuma kuti vanhu varombo vasina mari yokukwanisa kuenda kuzvikoro kunodzidzisa vana vavamwe vasiya vavo kumba. Nguva zhinji varairidzi vakazama kutaura nehurumende kuti ionewo kuti yagadzirisa maringe nemari dziri kutambirwa navarairidzi, zvikuru sei kuti mari yavo idzokere US$540 yavaitambira October 2018 isati yasvika, pamwe chete nokuwanawo maallowances ana ECD, bloated class allowance, composite class allowance, class teacher allowance, neimwewo allowance yokudzidzisa A level kana kuva HOD, nokuti maallowance iwo mamwe ava $10 ya HOD nokudzidzisa A level. Yatinoziva kuti $10 hapana zvainoita yeRTGS. Chimwe chikuru ndechoti varairidzi vakanguri vataura nehurumende kuti vana vatatu vemurairidzi vasabhadharawo mafizi muchikoro chehurumende kana chikoro chinobhadhara varairidzi nehurumende, zvese izvi hazvisati zvaitika. Saka varairidzi vakaomerwa noupenyu savabereki, sevanhu vane mhuri, vana vavo vasingakwanisi kuti vaende kuzvikoro, hazvikwanisi kuti vasapote system inopa kuti vanodzidzisa vana vavangu kuti vazotonga vana vavo vasingakwanisi kuenda kuchikoro nemhaka yeurombo hwana baba nanamai vavo. Saka nhasi uno varairidzi havakwanisi kuenda kuchikoro, vakagara vakadekara kudzimba dzavo, vakamirira hurumende kuti gadzise zvichemo zvavo maringe nemari dzavanotambira namaallowances. Tasvitsana kwamvura yacheka makumbo, zvaramba ng'anga murako achida, tomirira hurumende kuti ikwanise kupa varairidzi mari dzokuti vaende kuzvikoro. Asi kana isati yapa mari dzokuti varairidzi vacapacitated vaende kuzvikoro, varairidzi vambomira kuti vaende kuzvikoro nokuti havatorina mari yacho yokuenda zvikoro, kunyange vakada kuti vaende kuzvikoro ikoko.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tatadzawo kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vatoro. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission harisi kuita basa raro nomazvo. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kana vanhu vashoma vakavhota, sarudzo hadzizoratidzi zvinodiwa nevanhu, vachiti ZEC inofanirwa kushanda nesimba kuti inyorese vanhu vazhinji. Vamakoni vati ZEC haina kushambadzira kuvanhu ruzivo rwekunyoresa uye haina kugadzirira zvokuita kana chimwe chinhu chikasafamba zvakanaka sezvakaitika zvondorapera apo umwe muchina wavo wakafa, izvo zvakakonzera kuti vanhu vazhinji vadzokere kudzimba dzavo vasina kunyoresa kuvhota.
Chirongwa chokunyoresa vanhu kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo hachina kutanga zvakanaka. Kana tichiyeuka, chirongwa ichi chaifanira kunge chakaitwa muna December wegore rapfuura. ZEC yakachimisa, yakatida kuti itange yaona kuti vanhu vanenge vakwanisa kuona here, kuwana here ma ID cards, kureva kuti vanga vada kupa mukana kuna Registrar General kuti atangewo kuita basa rokupa vanhu zvitupa zvinozova zvinovabatsira kuti vakwanise kuvhota. Saka tiri kuona kuti nguva yakapiwa registrar general yakapfuura pasina zvaitwa. Zeki yakazotanga chirongwa chayo mazopfuura. Vazhinji vanofanira kunge vachiregistra kuvhota vasina zvitupa zvokuti vakwanise kunonyoresa nazvo. Tikunzwa yaizvo kuti registrar general ari kutaura kuti vachabatana pamwe chete nezeki muna April panoitwa chirongwa chechipiri chokunyoresa. Ndonguva yavachabatana nezeki kuti vakwanise kupawo zvitupa. Pamwepo zeki chipawo ichinyoresawo vanoda kuvhota musarudzo.
Munoti pamusoro pemashandiro ari kuitwa neZimbabwe Electoral Commission?
Tokuona kwedu zvikuratidza kuti panguva ino zeki haina kunyatsorongeka nokuti hapana zvatirikuona zviri kuitika. Vanhu vari kuya kunonyoresa vashoma nene chaizvo. Mune imwewo nyaya tanzwa zvakare kuti pane imwe registration center nepamusana pokuti zviri kunzi michina yacho yanga yakafa. Zvino zvakadaro izvo zvinenge zvichitarisirwa kuti michina iyi inge usiri mumwe chete chete, asi kuti pange panzvimbo pane muchina unokwanisa kuya nechimbi chimbi kuti ureplace uyo unenge wafa. Saka tinoona sokunge pachirongwa ichi tichiri kusangana nematambudziko. Zeki haina kunyatsochiongorora kuti vangachifambisa sei, uye zvahona kunyanya kufunga nezvematambudziko anogona kusanganuka nawo, akaita sekuti kunogona kunge kusina magetsi uyezve kunogona kunge mishina yacho isingashande nemazvo. Saka tinongokurudzira kuti Zeki ipaongorore ipapo. Inge yakagadzirira mazuva ari kutevera tichiri kungotanga. Saka pane nguva yakakura yokuti Zeki igadzirire zvakasimba kuitira kuti matambudziko atotanga kuona iwavo akwanise kunge achigadzirika.
Vamakoni, zvimwe zvamuri kuona zvamunoda kuti zvigadziriswe nekukurumidza ndezvipi?
Chatiri kuona ndechekuti hapana kuitwa kushambadzira kwakakwana, yandingati voter education, yekuti vanhu vazive kuti pane chirongwa chakadai chokuti vanhu vanyorese kuvhota. Izvi zvingadai zvakaitika kubva muna December kusvika panguva ino, vanofamba vachifamba mumacommunities vachikurudzira kuti pane chirongwa chichauya, ende tinotarisira kuti avo vasina kukwanisa kunge vanyoresa kuvhota kumashure vakwanise kunyoresa kuti vavhote. Zvino hatina kuona vezeki vachifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana vachiita kuti chirongwa ichi chizivikanwe. Zvinozova zvakonzera kuti pachatanga chirongwa ichi vanhu vashoma-shoma chaizvo vati vaenda kunonyoresa kuvhota. Tinonzwa isu kuti kumatebeleland kuBulawayo pane dzimwe nzvimbo kanguya vanhu vashoma-shoma chaizvo, ndewo pane dzimwe nzvimbo hapana kutombouya kana nemunhu akanyoresa kuti avhote. Zvinova zvinoratidza kuti chirongwa hachina kunge chatanga zvakanaka. Saka zeki inofanira kuti inyatsosimba chaizvo, inyatsoita kuti chirongwa chishambadzwe chaizvo. Kana isingagone kuzviita yoga, ngaibatsiriranewo nemamwe masangano akazvimirira kuti pave nemaprograms pamaradio, pave nemaprograms pamatv, uyezve pave nevanofamba munzvimbo dzakasiyana-siyana maroad shows vachikurudzira vanhu kuti vabude vakwanise kunonyoresa kuti vakwanise kuvhota. Izvi chete ndo zvinoita kuti chirongwa chiri kuzouya chedelimitation commission ichi chokugadzirisa maboundary emaconstituency chifambe zvakanaka kana vanhu vakwanisawo kunyoresa kuti vakwanise kuvhota.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Tichienda pamhepo, vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzeki vaJasper Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mugwa Gwaro rakabudisa nezuro sangano reZimbabwe Peace Project rinoti bato riri kutonga reZANU PF riri kumanikidza vagari vekumaruwa kupinda mumisangano yaro. Gwaro reZimbabwe Peace Project iri rinotiwo ZANU PF ndiyo iri kukonzera mhirizhonga munzvimbo zhinji munyika. Newsday rinoti vakuru vezvikoro kana kuti school heads vakazivisa nezuro kuti vachatadzawo kuenda kubasa sezviri kuitwa nevarayiridzi vachiti havana mari. Izvi zvinotarisirwa kuvhiringa temu yekutanga yezvikoro. MuNewsday makare, kanzuru yeguta reBulawayo inoyambira vagari veguta iri kuti ichadzima mvura padzimba dzavagari vasiri kubhadhara mutero wemvura kukanzuru. Kanzuru iyi inoti vagari veBulawayo vane chikwereti chinoita mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu emadhora emunyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pastudio sefe napo. Ndinoitwa Save Msaigwa. Ndinotaura ndiri kuno kuJohannesburg, South Africa. Ndoda kutanga kubatania yakaanonzwa navachiwenga kuti kwai zvikoro zvinovhugwa musi wa 7. Uku kungova kungotaurawo zvako kuvhugwa kwezvikoro ndokunge vadzidzisi vachienda kubasa. Apo vari kureva kuti vachaenda vongonovhura musiwo yezvikoro here? Musina vadzidzisi, saka vana vanenge vachienda kupi kunodii? Tambisa nguva yedu savabereki tichikwira tichinetsa vana kuvatumira kuenda kuchikoro kusina vadzidzisi, saka vanenge vachiita kuchikoro kwacho kunodii? Vechidiki, chisvinurai. Inguva yekuti muchisvinura musumuke, mutore action. Mukaona mukasatora nyika 2023 kubva kunharadada dziripo idzi dzeZANU PF, hamuchafi makaitorazve. Zvose zviri kutaugwa zvokunzi zvikoro zviri kuvhugwa musi wa 7 ndezvekugotsikwa tsuro, ndezvekurumana kwemuhazvo. Nyika ichanaka 2023 panopinda mukomana anonzi Nelson Chamisa.
Makadiko kustudio 7, makadi maZimbabwe. Ini ndiri kuno kuchikomba central kunotungamirirwa nava Felix Mona. Ndine mubvunzo kuna vamona kuti ko zvamuri kungosimbirira kubhora, ko marodzi ayo matitifambe sei? Marodzi emuchikomba central, chikomba east, chikomba akafa zvekufa. Tiri kurarama nenyasha dzamwari kuti mota nemabhazi zviri kufamba kushingirira, asi aiwa vamona vamona, takakupai matemu mangani asi rodhi nanhasi hamusi kugadzirisa. Muri kungosimbirira zvebhora bedzi, tigadzisireiwo marodzi, tigadzirisireiwo marodzi vamona.
Makadiko hama neshamwari, ndinoitwa mukoma Steven. Ndinongokumbira kuti hama neshamwari vatsigiri vose veCitizens, Citizens Coalition for Change, ngatinamatirirei mutungamiriri wedu iye Nelson Chamisa kuti vose vanomurwisa havashayiwe simba rekumuparadza nekuda kwezita raIshe Jesu. Ende chimwe chinhu, 1 hande tinoregister kuvhota, 2 tozoenda kunoregister tozoenda kunovhota kwacho, 3 tochengetedza vhoti yedu. Tozati mukomana kana apinda namo nematambudziko zvinotiza, regai kuterera zvinoitwa nevanhu vane uzvira veZANU PF vane 42 years vasingadi kubva, vatingoda kungodlana nhasi, vango after money, vango after ivo nemhuri dzavo chete. Saka vedu wee, register to vote. Every youth, go and register to vote.
Ya, iko zvinezvi haregai tikuudzei maZANU PF, vakuru vakuru vemaZANU PF. Asi zvinhu zvandoda kuudza izvi munotozviziva vemu, asi kuti dzinongovawo shungu, zvinoshupa kuti murege kuita shungu. Itaiwo shungu muchitaura saizvezvo. Iko zvinezvi nemadzidziro aita mwana weZimbabwe, because mwana weZimbabwe ari 50 years and below, iko zvinezvi adzidza, zvinoreva kuti wakuziva. Vachasiri vanhu vaya vekukwenenzverwa zvokusvika pakuudzwa kuti nyika inofane zvakati, nyika inofane zvakati, nokuti vaiudzwa izvezvo vanhu vakanga vasina zvavanoziva, vakanga vakamirira inonzi spoon feeding chete. Vaika zvinovaoneta, because iwo uchitaura vanenge vatova mberi kwako, paunotaura zvaunenge uchitaura zvinoita tova mberi kwako. tichitoziva pakafira nyika nepainofanira kumukira nezvinoda kuitwa zvokuti mazambisheni vanachamisa aizvo hazvishandi tinotoziva kuti mari yakabiwa gore rakati ikadyiwa nananhingi vananhingi vari kutorya uyezve vanhu vari kudya mari yakati pagore vanhu havachavaraidziki vice president vedu vachiwenga nyaya dzemazambisheni chisiyana yenadzisi mava kungozvitaurawo zvenyu chinotovapo itaitai zvamunoitai zvokutora vana mhonzora nevamwe muchivashandisa chete ndozvanotoona zvamunotokwanisa
mamuka siku pastudio 7 mamuka siku vanhu vese
iri nenyaya yekundinetsawo gavhumende yedu inoziva kuti tiri kutambudzika nyika munomira zvakanaka but makwidziro aruta mafees hamiti vari kuzoona sei apa pavana nengu vakagara kumba apa papatoendiri mulockdown mafees obva akwidzwa tem inongo ichidzidzwa vana inenge idiki diki ende vari kukwidza mafees isingaite handizi kutiwo chii havari kuzviongororawo here kana vari kungozvitiwo semaona anoendawo mari tomaona anoenda munhu wese koti tu muno mutinorama neagriculture ameno kuti vari kuzvifambisa sei mvura yakanaya kunzi mvura yanaya kaizvo isati naya mvura kulila zinenge unenge muchiitenga ma$30 ikangonaya chete izvuro ndeyakanga yamu70 top uria yamwari yazana ma100 makatisanana famin city ominium zfc mapurisi acho yanga asikatomboite hamiri vanotadza nekukondra saka da kuziva kuti agriculture chingakurisi kana vachidhusa fetilize zvakadai chibage izvo chavanhu chatongochikuka chiri munda nekuti vanhu vakundikana kutenga mafetilize acho saka hamene kuti government yedu iri kuzvionawo here kana kuti ndo vari kuita mabhizinesi acho asikuda zvokufambisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika mumutambo wekupedzisira kuAfrica Cup of Nations nezuro Senegal yakatora mukombe uyu kwokutanga mushure mekukunda Egypt nezvibodzwa 4-2 pamapenalty zvikwata zviviri izvi zvakatamba kwemaminitsi 120 asi hapana akakwanisa kugohwesa izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty mutambi wesenegal Sadio Mane uyo anotambira chikwata cheLiverpool akagohwesa chibodzwa chakaita kuti Senegal isimudze mukombe weAfrica Cup of Nations.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mapurisa mugweru nezuro akasunga vatsigiri veCitizens Coalition for Change vakange vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dziri kuuya mwedzi unouya zvikoro zvinotarisirwa kuvhurwa nhasi asi varayiridzi vachiti havana mari yekuendesa kumabasa sangano reZimbabwe Election Support Network rinoti sangano reZimbabwe Electoral Commission harisi kushandira vanhu zvakanaka tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.